Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu Nyamavhuvhu 2019, nguva dzava 7. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamendi vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu.
Nengo dzedare reparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana dzisati dzatendera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Ndira vanhasi vanetsaona nendidhiraivha saizvo asandadzokera kubasa ndinotongochengetwa namukoma muri chibatsirwa namukoma zvese zvechokwadi hapana vanachatichauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaAnselem Namo Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo Amai Chido Machona Sanyatwe nehurumende yeAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriage bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriages bill. Imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri wemutare central vainnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji. VaGonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa nemaererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri.
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamendi vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamendi uri kutaura nezvei. Saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nhengo dzeparamendi dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo.
VaGonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazviraswe zvichienderera mberi ani zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika. Chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana siyana.
Mumwe wenyanzvi iri munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nhengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Love More Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda.
Saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake and mhuri iyoyo ndiye anodecida kuti mhuri iyi ndoda kuiita ndakaroora here kana kusaroora ondoda kungozvigarira zvangu nevana vangu uchiita vana uko woita vana uko asi wachengeta zvinotendedzwa nebumbiro remutemo. Vanhu vezimbabwe ngavazive iye inonzi section 78 ye constitution. Saka bill rimwe zvinzvari kuunza zvinoda kuti zvibate kubatsira madzimai nekuti madzimai mazhinji vari kudzvinyirika zvakanyanya. Vanobuda mukati mekurorwa kana kugara kwemurume asina kana chaakabata. Ozokugara ramaupenyu hwese asiyana nemurume angova murombo.
Vamadhuku vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisanopa pfungwa dzadzo padzichaenda kunobvunza veruzhinji nezvebhiri iri, asi kuti dzinopakurira veruzhinji zviri mubhiri iri dzodzoka nepfungwa dzeveruzhinji kudare reparamende.
Nhengo dzeparamende basa ravo nderekuti vasatarisa ivo pachezvavo kuti ndinonzi nhingi ndakarora kana naurorwa, ini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhurume, ini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhukadzi. Kwete, basa renhengo dzeparamende kuti vatarisa zviri mubumbiro mutemo zvakatonzi nevanhu ndo mutemo weZimbabwe. Vochitarisa zviri mubhiri, zvese zviri mubhiri zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro, nhengo dzeparamende dzofanira kungozvibvuma chete zvishande izvo, because ndo basa ravo. Mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparamende. Saka ngavazive kuti ivo venhengo dzeparamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo. Paramende iri pasi pebumbiro remutemo, saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro, uye havafani kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo.
Nechipiri svondo rino, dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba yekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume. Chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana, vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato. Bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe. Bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemunanyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa, mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLovejoy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo, izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakasvika musi wa 1 August tichibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Kubvazuva iroro ndiri kurarama neblade mugumbo mangu rinokonzera kurwadza, especially kana kuchitonhora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvino kuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Pachikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanisa kubviswa bullet mumuviri wangu, ndo chikuru chandiri kuda for the meantime. At least vakwanisa kubviswa bullet. Muno madokita vatu vakwanisa kuribvisa, asi kuIndia kuIndia vanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara munanyamavhuvhu gore rapera vadzikamai Chifanga, avo vaive mutyairi wekombi, vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. Vachivhanga vanoti kubva zvavakanovhiyiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. Vachivhanga vanoti ivo nemhuri yavo vari kutochengetwawo uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Pano vanogara 7 days kuti gumbo ranwe ririoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Ndira vanaisa vanetsaona nandiridhiraivha, saka izvizvo asati adzokera kubasa. Ndinotongochengetwa nankoma, mhuri ichibatsirwa nankoma zvese. Chechokwadi hapana kana chatichauya, rechaisiro kuti vaikwanisa kungotipa mugoro kuti inokwanisa kusatina kalaifoni mhuri nechiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa, vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Pandaitengesa ndopandakasangana netsaona iyo yekurohwa nemasoja. Bati kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaura kuti zvandaitengesa zvakatorwa. Ndakutotanga pasero. Hapana zvakaitika. Anything whatsoever hapana chai assistant ndakatora kunze kwe treatment chete yandakangopiwa ne counseling.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirishonga yanyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kuside regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirishonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara, vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo. Havasi kukwanisa kureiza mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Roslina Hanzi, vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa, hapana acharipwa uye hapana kana musoja achasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana. Vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva.
Mushure memhirishonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa, vaKgalema Mohlande, kuti vaongorore chaive chakonzera mhirishonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yava Mohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirishonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna nyamavhuvhu. Asi munyoro mutemo amai Virginia Mabhiza vati tivanyorere mibvunzo iyo tavapa, asi havana kupindura kuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa. Vakafa musi uyu ndi Brian Zhuwao, Jealous Chikandira, Challenge Tauro, Gavin Dean Charles, Ishmael Kumire naSlivia Maposa. Nezuru America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba, mukuru aitungamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namosanyatwe, pamwe nemudzimai wavo amai Chipo Machona Sanyatwe, avo vanomirinoze. Akamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawe.
Zvichakaro, bazi rezvekudzana kwenedzimwe nyika rakufara ngo kwakava pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeAmerica. Hurumende yava Donald Trump yakaisa vaviri ava pazvirango nezuro ichiti vasanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore rapera munavhuvhu iyi uye munandira avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri vaimanzou. Zimbabwe inoti zvakaitwa neAmerica hazvifadze sezvo zvikuitika panguva iyo Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu munyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi uye kuzadzisa zvakataurwa neMohlande Commission. Sinei nezvaitwa neAmerica, Zimbabwe inoti iri rinhu nekuwiriro rakawanda. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harisi kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube. Sangano iri rinotiwo harisi kufara nekuwedzerwa kwemari yebudget, rezvinhu zvizhinji zviri mubhajeti yehurumende zvinoosera vashandi. Hurumende yakawedzera mitero yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi yedzimoto matoll gates nezvimwe. Asi vaMutuli Ncube vanoti budget ravo rakawedzera mari isingabatirwe mutepa kusvika pamazana 50 emaRTGS pamwedzi, vachiti izvi zvinosiya vashandi vaine mari muhomwe. mukuzeya nezveurongwa hwavo. Tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwewo pamire sangano ravo.
Zvakatirwadza zvataurwa nehurumende nekuda zvemari. Zvatirwadza chaina yekuti hapana vapana chedu vanarumanga nando yezvinhu zvese zvino ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo. Hapana zviyakwativi vashandi. Taitarise kuti hurumende ichataura nyaya yemihoro kuti mihoro ifanane kuintegrera kudafa nezvozvo kuti nemasalaries ka anofanira kutevera interbank rate, asi hatisi kuona zvakadaro zviri mumeditati
rei mari inobatirwa mitero. Izvi hazvibatsirewo here vashandi?
Iyo zvino vashandi vano vari kutambira mari tinoti iri pasi pevine. Mari isingakwani kuvararame nemhuri dzavo. Vakawanda havasi kutambira kana $700. Tarisira horo yevanhu ichakwidzwa kusvika pachindano chinota tsvina. Mitero inotangira pa$700. Hazvirevi chinhu. Zvekare shoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzidzo, asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano. Bulawayo yagaidza tauraishava anototera
kanzuro yegari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana siyana nechinangwa chekuziya mamiriro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko rekushaikwa kwemvura. Mutauriri wekanzuru amainesi Sampofu vakati kanzuro iri kutora matanho akasiyana siyana kusara kuve nemakomiti evagari uye kupadzidziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura.
River clusters that will assist us kuti tishande tose kugadzira nyaya yemvura. Tine maclusters seresource mobilization, advocacy, information dissemination ne monitoring of consumption. Ama clusters anoita kuti tigone sedorobo kuti tifambe tese nema stakeholders edu nekuzvisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources.
Mumwe wemaengineer ekanzuru amai Messi Mube vakaudza Studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuguta mashanu chete ndiwo achine mvura, asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvine mwero.
Tasara nemadhamu 5 out of 6. Iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day. Mvura iri kushandiswa nevanhu iri kuranger between 150 and 170 megaliters per day. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo, because taakupinda mumwaka wokupisa, saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa, because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvemvura Kanzura Skulekile Moyo vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvine hungaru. Vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombi epanzvimbo inochenesa mvura yeCriterion Waterworks kwakapera pari zvino, vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuro ichavhara zvekare mapombi aya muna mbudzi kuti anhadzurudzwe zvekare.
Tikuzira kuti vashandise mushe mvura, vasarase mvura, vagadzirise matepsi anolika kudzimba kuinzira kuti mvura isarasike zvakawanda, because tarisira kuti mvura yacho ishomanani kumadhamu.
Kanzuro inoti kunze kwedambudziko rekuti mvura yeguta ishoma, rimwe dambudziko riri kusanganikwa naro pakupa vagari mvura nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwemagetsi uye kwedhiziri nepeturu. Sachigaro wekomiti yeEnvironment and Engineering vanomehlanu vakabvuma kuti kanzuro iri kubatwa nematambudziko aya.
Kanzuro ina machallenges akati wandirei anoburikidza emagetsi anoburikidza efueli nemvura kuti mvura ize iuyewo kuno kubhuruwayo inobva kumadhamu uko inopombwa nechinyi nemagezi dambudziko iri asi redrega saka reser minister meeting yanhasi vati kurudzira kuti kapane any problem tishandei setimu 1 kutaura madhambudziko akada adini tivai atiwa address
kanzu rinoti kana madhamu ari kushanda pari zvino akapera mvura kuti arinogona kuwana mvura kubva kuzvibhorani zviri kunyamandlovu akwifa asi inotiwo kuvakwa nekukasika kwedhamu regwaishangani uko kwave nenguva kuri muurongwa ndiko kunogona kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura yeguta ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava
Yashika nguwe kutiti mbonzu wa juri kuitika padande mtandere o social media kubwa kuna Marvelous Mchanganya uye kwa Studio 7.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei cha muno pakurirwa neni Marvelous Mchanganya uye chatino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona. Musuwe chipiri, china, nechishanu. Nasi sangatiri kutarisa mirishonga yakaitika gorera pera. Iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musi wa 1 nyamavhuvhu 2018. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona tinzwe kuti vari kuti chii.
Murutaura na Peter Mpondi, murutaura Peter Mpondi Muharare. Muno rwadza muzukuru, unoziva zvakaroverwa vanhu pawanhu ugati kupaya. Ndozvinhu zvaizama kuavoidiwa izvi. Zvenhamo ina vanhu nhasi uno. Ndozvaizama kupoterwa navanhu izvi. Asi nhasi ndomatiri. Tarisa, 1 year after that, ndomatiri munhamo iyoyo. Zvinhu zvaizama kuavoidiwa. Asi zvakatadzika kuavoidiwa nevanhu vane mwoyo yakashata vanhu nemwoyo yesvina. Ukapinda musupermarket moke kana mama matiri. Unoona tofuona shetsi dzavanhu dzakatsamwa. Dzakatsamwa, people are not happy nezvavarosangana nazvo. These are the same things we're trying to avoid. Asina nhasi uno ndomatiri. Tosha kutobuda maziri spei.
Imimi manga murimo here mwararo mupanguwa pakaitika mirishonga iyi gore rapfuura.
Pamwechete nakandisimo nakandisimo ndaitwa zvangu Victoria Falls ndokwandaitogara zvangu unoona zviti kune zvangoitika kuharare kanewo zvinokubata uri kure sei zvingokubata hoso
ndinoitwa Chipotono uno Botswana Gaborone
taurai tinzwa
ndachida kuti situation yacho ukada takada kutarisa kuti maelection anofanira kunga achipa hope kuvanhu tarisiro kune vanhu kuti zvinhu zvinonaka asi pari zvino zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kudzokera mushure akudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi
inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Muna uze mitambo, mkundano ekasop, ari kwa tabwe chini mbo wechan ne Mauritius Mbaba Field Stadium ne Mswe Shondo. Maike ukariati, anotipanya enotevera.
Kunze kwe chini, iyo inevatambi watatu mchikwata che Mauritius ne Islanders. Iyo ine nandare irukushandiskwa ne Mauritius zekare. Mimbo yese ekaso laga Premier Soccer League, irikuende ramberi. Sekuronga kwa yaka itua Neve Premier Soccer League. Ezi, zirukureva kutima kepe kepe arimuru wendo refu uyeze rwa kaoma. Aka nanga kunushava ni kuno sangana ne FC Platinum. Iyo, irukutunga mira makwikwi aya uyeze ine mkombe wacho. Zikwata zviri izi, zakaro wa mimitambo yayo yesondo rapera. Asiba note vila nabu, vano tipa sina jorongo zona Phineas Bamusi. Awo varukuma Warriors, Capes United. Aisi kumira mumtambo uyu. Mucheveri we FC Platinum, va Moses Mjambadope, vanoti havasi kutarisa zvakaitika sondo rapera, apo vakarohwa ne Black Rhinos, vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadzirira yacho yakakwana, takagadzirira zvakakwana paya kuti ma Saturday tukurova 3-1.
FC Platinum. Ndiyo iripa msoro ni mapoinz makumi matatu ne imwe chete. Mapoinz maviri pa msoro pe Chicken Inn. Capes United ichitevera pa jinmoche chitatu ne mapoinz makumi maviri ne manomwe. Muteveri we Chicken Inn, Vashepard Saizi, vanoti musiano uripo parizino, mudikidiki, zvekuti vakamirira kuti Platinum, itedze, ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Kepiri ishuwa mai, saka tine mkana mkuru kwa zote tune ligi kurelinwe. Ligi ndiedu nantakato wina kutara.
Dynamos, iyo, irukusimuka zishuwa neshuwa, iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Herentals versus Blauer Chiefs. Manika Diamonds versus Black Rhinos. ZPC Kariba versus Wange. Ngezi Platinum Stars versus Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro chikwata cheMaurias chere kutarisira kuwedzera mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero apo chakachanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari echan ayo achaitirwa kuCameroon. Zvinotambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete, uyezve Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBarber Field Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yeCOSAFA Cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mumbiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mhosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.